Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, chikunguru 7, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weZengeza West waJob Sikala nemumiriri wechitungwiza North Mparamende vaGodfrey Stole vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro pamhosva yekukonzera mhirizhonga yavari kupomerwa. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vosiya basa ko izvi zvinorevei pakutyidzana kweZimbabwe neBritain. Kusarudzwa kwemwana wemutevedzeri wemutungamiri webato rezano PF vaKembo Mohadi kupinda mukomisheni yesarudzo yeZEC kwokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Sikala pamwe nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sitole vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro pamhosva yekukonzera mhirizhonga yavari kupomerwa yakaitika kunyatsime kuchitungwiza. Mutongi wedare repamusoro amai Lucy Mungwari vanyima vaviri ava mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti vaSikala kunyanya vanogona kupesvedzera mhirizhonga. Mapurisa akasunga nhengo dzeCitizens Coalition for Change 13 kusanganisira vaSikala navaStole. Asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti vari kushamisika kuti sei nhengo dzebato rezano PF dzinotoonekwa nepamavhidhiyo dzichikurudzira mhirizhonga nekuvhiringidza zvinhu parufu rwamuzvare Mo Blessing Ali dzisina kusungwa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakati hapana akamhangara kunyange hazvo veCCC vachiti vakaenda kumapurisa ayo avanoti akaramba kusunga vaipomerwa mhosva ava. Munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter vachitsigira danho rekunyima vaSikala navaStole mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mapazi ose ehurumende anosungirwa kuchengetedza vanhu kubva kune vanoda kukonzera mhirizhonga. VaSikala igweta ramuzvare Ali. Mugusiyane zvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri weCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere.
CCC terms vamutongo wedare ya taura iyo kuti Honorable Job Sikala na Honorable Godfrey Sitole havafanirwe kupiwa bail.
Saka imiwo sebato reCCC mazvitambira sei izvi?
Isusu tinosimba nezvinotaurwa pabumbiro remutemo kana kuti constitution kuti munhu kana asati atongwa namhosva toziya tose kuti vaSikala navaStole havasati vambokonvictwa kana kupomerwa mhosva nedare. Saka isusu tinomira nezvinotaura dare kuti munhu kana asati atongwa mutongo wekunzi ndiye apara mhosva anenge ari innocent kana kuti haana mhosva kusvikira matare amutonga.
Mave kuronga zvipi kuenda mberi nenyaya iyi?
Isusu tinosimbira pakuti ivo vanofanirwa kutongwa vachibva kumba. Tataura nemagweta avo vataura ivo kuti vachasimbirira vachienda kucourt ezvinezvi kuti vanoapplya zvakare kuti vawane bail iyoyo. Tinotaura isusu kuti nyatsime 13 kana kuti varume vese vakasungwa panyaya yenyatsime vanofanirwa kusunungurwa vatonga vachibva kumba. Isu tinonyatsa kuziva kuti violence yese yakaita mhirizhonga yese yakaitika kunyatsime yakatangwa nacouncilor Masimbi wekuZanupief vakataura ivo kuti vanhu veCCC havatenderwe kupinda kunyatsime. Zvichibvawo zvakare panyaya yaMo Blessing akapondwa nevanhu veZanupief zvinozikanwa akawanikwa mutsime yemunhu ari member yeZanupief. Saka izvozvo zvese zvinoratidza kuti panyaya iyi inyaya yekungonyararidza vanhu veTriple C nekuvambunyikidza kuti vasataure nyaya yeshanduko takatarisana nemaelection a 2023.
Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vari parunare muHarare, naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya dzanga dziri kumatare edzimhosva, munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUZ, vaRobson Chere, vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuponda vaRoy Isa muna 2016. Vachere vanzi nedare ramajistrate vadzoke kudare musi wa28 mwedzi uno, asi vaendeswa kumutirongo. Asi gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vati vachakwira kudare repamusoro kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuzeya nyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure ava vari kupomerwawo mhosva imwe chete navachere.
Nyori mukuru weboka reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamiswa padare remhosva nhasi muHarare vachiramba vachipomerwa mhosva yekuti vakaparadza upenyu hwavaRoy Isa. Dare ravarimanda kusvika musi wa28 July pari kunzi nestate ndopachabatanidzwa madhoketi edu rangu neravo sezvo zviri kunzi takapara mhosva imwe chete.
Saka mukufambira mberi nenyaya iyi mave kuronga zvipi?
Gweta ravo mai Beatrice Mutetwa vatizivisa kuti vaakuzoenda kudare rekumusoro rehighcourt kunoapply bail sezvo mhosva yemeda isingakwanisi kupiwa bail kulower court kumagistrate court. Saka mapepa avo aenda kunofailiwa nhasi, tamirira kunzwa zuva richazosvika bail ravo kuti zvingagone here kuti vachimirirwa kunzi mainvestigations anonzi aitwe ivo vange vari kumba vozotongwa vachibva kumba.
Ivo vachere vacho mavaonawo vari sei nhasi?
Tiona vachere vari kuratidza kuti vari munhu asina kunyanyosafektwa nekushungurudzwa kwavari kuitwa nestate yavaemarsoni Munangagwa. Tavaona vari munhu anga achitotikurudzirawo kuti tirambe tichishanda tichirwisa kuti varayiridzi vatambire mari inotenga, vachiti udzvanyiriro uhu huchasvika pahunopera nekuti vanhu havanganyararidzwe nekupomerwa mhosva dzisina basa dzekutsvagiridza dziri kuitwa nehurumende.
Iko kusungwa kwavachere kuri kukusiyai makamira papi sesangano?
Zvokusungwa kwavachere kunoita sekunotidzorera kumashure nekuti munhu watine tiziva kuti idhonza rinodhonza kuti sangano uende mberi. Asi takanakira hondo yedu ihondo yeruzhinji, kamba haizovhare zvayo asi tinotsidzwa kuti pane gomba rasara. Tiri kufunyanyofarira nekubatana kuri kuitwa nevanhu veboka reAtuz vari kuona kuti tiri kushungurudziwa zvatoita kuti mangwana vanhu vati tichaita minamato nyika yese iri vhiju yekunamatira vachere vasunungukwe nekusanganisa nekunamatirawo union yedu yeAtuz kuti ikwanise kuramba yakasimba panguva yayasangana nemhepo dzatasumudzirwa nestate kudai.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeBritain vaBoris Johnson vanosiya basa mushure mekushaya rutsigiro kubva kumakurukota avo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kushaya rutsigiro uku kunouya apo vaJohnson vari kupomerwa mhosva yekutadza kutungamira nyika, kusatevedzera mitemo pamwe nekupererwa nemazano ekufambisa nyika kuti ienderere mberi. Kusiya basa kwavaJohnson kwatambirwa zvakasiyana munyika, asi vakawanda vachiti vatungamiri vemudunhu reAfrica zvikuru munyika vanofanirwa kudzidza kuti mutungamiri anogona kusiya basa kana joki ramuremera. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaIsrael Nyandoro vanoti kusiya basa kwavaJohnson kwakanaka sezvo nhengo dzebato ravo dziri idzo dzanga dzisafare nekutungamira kwavo. VaNyandoro vanoti izvi zvinoitika chete kunyika dzine utongi hwejekerere mukufambisa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero atinoita tinoti zvakanaka nekuti vazhinji vevavo ndo vanga vasina chivimbo navo ende uyezve mukatarisa sekubvunza kwamaita politics dzekunana London uku smart politics, asi politics dzemunomu dzine kuti uriwe bato ripi.
Muta uriwe bato rinopiki sare MDCT va witness dure vanoti kusiya basa kwa Johnson kunoratidza zvinofanirwa kuitwa nevatunga miri vanenduramo.
Kunotiratidza yatingati muvono kana kuti example yezvinofanirwa kuitika munyika kana mutungamiriri aona kuti kutungamirira kwaari kuita hakusi kuunza hakusi kuburitsa zvinodiwa nevanhu.
Mukuru weplatform for youth and the community development vaClarence Maduku vanoti zvaitwa navaJohnson mucherechedzo wekuti vatungamiri venyika dzekumadokero vachine hana inovaudza kuti vatadza.
Sekuona kwangu kuresaina kwaita navaBoris Johnson chii chatinotambira, nekuti zvaratidza kuti maitirwo ezvematongerwo enyika kunyika dzekumadokero vanoshandisa yatingati conscience, ekuti munhu anotoonawo kuti zvichiri kuita ndirambe ndichiripo, uye vazvematongerwo enyika zvichiri zvinhu zvine mahigh moral values or moral, high moral standing, ekuti zvinofanira kutova nevanhu vanenge vaine ruremekedzo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachigara kuSouth Africa vamunjodzi mutandiri vanoti chidzidzo chikuru chinofanirwa kucherechedzwa ndechekuti kana mutungamiri asarudzwa anofanirwa kuita zvido zvenyika kwete zvake.
Chimwe chikuru chatinodzidza ndechekuti vanhu kana vasarudzwa kuti vange vari mutungamiriri vanofanira kuisa mainteresti enyika pamberi kudarika mainteresti evanhu kana mainteresti avo.
Mutevedzeri wemutauri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalos Siziva vanoti vatungamiri vemuZimbabwe vanofanirwa kuziva kuti vanokwanisa kubva vamwe vachiuya.
Tikutarisirawo kuti demokrasi yedu ichamachua kuti vanhu vazive kuti Office of the President ine udzamu, ine respect, ine dignity yainofanirwa kumaintainwa to the level and extent that if anyone brings the name of the Office of the President into disrepute, vanofanira kuti vasiye chinzvimbo kuti vamwe vanhu vatore chinzvimbo ichocho vachienda mberi.
Mutauri webazi rezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vanoti wafa wanaka uye nyika inotongwa nevene vayo.
Vakuru vani vane shona yokuti wafa wanaka. Siya kwaita basa kwaBoris Johnson saPrime Minister weUnited Kingdom. Tinokutambira sekutambirwa kwakunoitwa nevana vekuUK nemaBritish anova aronga izvozvo. Asi isu kuno kuZimbabwe seZanu PF tinoti nyika inovakwa zvenevene vayo, igotongwa zvenevene vayo. Saka zvinenge zvaitika kuUnited Kingdom hatirwadzi dziwi kana kubatikana kana kutsamwa kana kufara nazvo, nekuti ndo zvido zvaitwa nevanhu vekuUnited Kingdom.
Britain pakatora vamunangagwa masimba mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Mugabe yakazora moyo ichiti vainge vakundikana kunza utongi hwejekerere muZimbabwe sezvaitarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatorisa mhiko makomishina matsva ekomishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi kutoreswa mhiko kwaitwa nhasi uku kuri kunyanyo kachikamadza vakawanda, zvichitevera kutoreswa kwemwana wemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaKembo Mahadhi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatora miko nasi ndi Catherine Mbofu, Abigail Millicent Mohadi Ambrose, Janet Mbetu Nzvenga na Kudzai Shava. Vamwe vatora miko zvakare ndi Rosewita Marutare na Vashepard Manivi. Asi kusarudzwa kwamai Mohadi Ambrose, mwana wevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vari nhengo yeZANU PF, kwakonzera mutauro wakanyanya. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vati kudomwa kwemwana na wavamohadhi kuchapa kuti vanhu vashaye chivimbo neZEC iyo yagara ichinzi yakazara mauto nevasori.
Kusarudzwa kwaAbigail Mohadhi achiitwa mumwe wevatungamiriri veboka rinotungamirira sarudzo dzemuZimbabwe reZimbabwe Electoral Commission kunongoratidza kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa neZANU PF haisi kuremekedza utongi hwejekerere muZimbabwe, nekuti Millicent Mohadhi Ambrose mwana musikana wemutevedzeri wemutungamiriri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa mutevedzeri wacho ari vaMohadi. Saka zvinoratidza kuti kutongwa kwenyika kwakuitwa zvemhuri ende zvakubuda ndezvekuti maboka anofaunga akazvimirira ega mubumbiro remutemo tinati masection 12 commissions anosanganisira reZimbabwe Electoral Commission angove kushandwa uyezve kushandira bato reZANU PF.
Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chakaipa kuti hama dzevakuru vakuru vehurumende dzipiwe mabasa sezvinongoita munhu wese. Amai Mohadi Ambrose vanonzi neZek vakadzidzira mabasa emari kana kuti accountant. Vachitoresa mhiko vamunangagwa vati vari kuzadzikisa zvinosungirwa nebumbiro remutemo yenyika. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko vakudzaishava avo vanorarama neurema vatiwo vachange vachishanda kuona kuti komishini yagadzirisa matambudziko ose anosanganiwa neavo vakaremara munyaya dzesarudzo.
Zvatinofungidzira kuti kana zvatapinda muzeki tine tichibatsirana nevamwe kuti vaone kuti vanga adressa sei kana kuti vanga zvigadzirisa sei zvichemo izvozvo zvevanhu vakaremara. Kouyewo nyaya yekuti vaya vanobatsirwa pakuvhota kusanganisira vaya vasingaoni.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure mechiitiko ichi, sachigaro weZek amai Priscilla Makanyara Chigumba vatiwo vafara kuti komishini yavo yave nevanhu vakakwana uye vachaenderera mberi nebasa rekutara miganhu yematunhu munyika kuitira sarudzo dza2023.
Tarisira kuti iye zvino zvatane makomishina edu vachapinda kumaprovinsi nekumadistrict vachiita basa kumamultiparty liaison committee kunenge kune madzishe, masabhuku, mapolitical parties vachikurukura nezvemaboundary kuitira kuti tiite delimitation yedu tichinzwanana tichiwirirana. Tinoziva kuti kune vari kufunga kuti vachabirwa padelimitation, but delimitation hakuna munhu anogona kubira munhu. It's a scientific exercise.
Kunyange vamwe vari kugunununa nemamwe makomishina atora mhiko vanoshanda nesangano reelection resource center kana kuti ERC vatakunda tsunga vati tsvagiridzo yavaita inoratidza kuti hapana chakaipa pane vatora mhiko kunze kwemutauro wakonzerwa naamai Mohadi Ambrose.
Tatarisa mazita aya evanhu vaiswa paElectoral Commission tikaona pasina dambudziko rakanyanya kuwanda. Pangoni zita hwani rangokonzeresa zhowezhowe ramwana waKembu Mohadi. Isu seElection Resource Center tinoti hapana munhu asingabvumidzwe kuitwa commissioner kuZek. So uyu mpofu hasi mwana waObed Mpofu, uyu shawa kungofananawo kwemasenenzi asi kuma from kuutarisa kwatanga taita preliminary hawasi wana wevanhu veZANU PF.
Asi vatsunga vati sesangano vanotarisira kuti vasarudzwa vativedzere mitemo yenyika zvinoita kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mvonga mupopoto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano evatori venhau anotiremisa Zimbabwe neNational Association of Freelance Journalists ari kushora zvikuru kurohwa nekusungwa kwemutori wenhau Enwe Yotamu. Yotamu uyo anoshanda akazvimirira arohwa paanga achitora vhidhiyo yekunetsana kweve City Park nevamwe vanoita basa iri risiri pamutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo nharembozha yemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati yanga isiri kudayirwa. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanogara zvavo vachiti bazi ravo riri kuedza kuti kodzero dzevatori venhau dziremekedzwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weMisa Zimbabwe vatabani mwoyo.
Ichokwadi, Misa Zimbabwe inogununa zvikurusa nekumbunyikidzwa kwaitwa mutori wenhau Yotamu achiita basa rake muguta reHarare. Mapurisa anonzi ambunyikidza mutori wenhau uyu akapesera akuvara uyezve akaiswa munhapwa kusvikira isu semisa Zimbabwe tatumira gweta redu vatafadzwa Mugabe vari mubishi mukumhanyidzana kuti vaedze kusunungura torwe nauyu.
Muri kutiwo kudii semisa Zimbabwe nenyaya dziri kuramba dzichitaurwa idzi dzekushungurudzwa kwevatori venhau kuru mapurisa achipomerwa mhosva?
Semisa Zimbabwe izvi zvinoramba zvichitipa kunyunyuta zvikurusa uye zvekugunun'una kwakanyanya. Sezvamunozivawo imi kuti misa inogara misi nenguva ichiyeuchidza hurumende yeZimbabwe kuti kutorwa kwenhau haisi mhosva, uye zvekuti kana vatapi venhau vari pabasa ravo vanoita basa iri nekuti vakapiwa rukukwe rwokumira pamusoro parwo nebumbiro redu remutemo kuburikidza nesection 61 inovapa mvumo yekuti vaite basa ravo zvakasununguka.
Pane zvamuri kuedza here kuita kuti paitwe nhaurirano nemapurisa nezvenyaya?
Munozivawo kuti tagara tichikurukura nemapurisa tichivayeuchidza kuti basa ravo nderekuchengetedza vatapi venhau kwete kuvavhiringidza vachiita basa iri. Naizvozvo tichatora zvakare mukana uno kuti tinge tichitaura nevakuru vakuru vemapurisa izvikurusa zvotoenda munguva yakashata. Kazhinji yatinoona ichikanganiswa kodzero dzevatapi venhau yekusarudza vatungamiri vemakanzuru vekumirira matunhu uyezve nemutungamiri wenyika gore rinotevera.
Idzo nyaya dzekushungurudzwa kwevatori venhau mungati dziri kuwedzera here kana kuti zviri nani tichitarisa makore apfuura?
Takange taona zvikurusa kudzika nekudzikama kwemapurisa patakange tichishanda nawo nanhasi chiri kushanda nawo paurongwa hwatinotiwo Police Media Action Plan, donzvo iri tinoriita tichiti tikati gare gare todzokera patafura tondotaurirana kuti mubatiro watiri kuita basa wakamira sei. Tichisidaro tanga tichinge taona kudzikira mumwaka wa2021 kubva mumwaka wa2020 vakatakaona vatapi venhau vakambunyikidzwa vachisvika 52.
Gore rapera vanga vari vangani muna 2021?
22. Tatachive neshuwiro zvikurusa nezviga zvatanga takaita nemapurisa kuti namba iyi irambe ichidzika kasi muonero watiri kuita mhepo dzinenge dzasumuka dzaakuenda nekusiku.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatava nemwoyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vanoti zvombo zvavari kupiwa nenyika dzekumawirira kweEurope zviri kuvabatsira zvakanyanya mukurwisana kwavari kuita neRussia. Vapika kutora matunhu ose apambwa neRussia iyo yatanga kurwisa zvakasimba dunhu reDonbas. Vamiriri vedare reparamende muCameroon vanobva kumatunhu ari kumawirira anotaura chirungu akapandukira hurumende achida kuti nyika iyi ipatsanurwe ari kukumbira hurumende yenyika iyi kuti itumire mauto kunovachengetedza. Izvi zvinotevera kupambwa nekuurayiwa kwenhengo dzedare reparamende nehama dzadzo nevapanduki ava. Vamwe vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemasangano akazvimirira oga vari kupomera hurumende nebato reZANU-PF mhosva yekushungurudza vanopikisa ichishandisa mapurisa nemataredzi mhosva pamberi pesarudzo dza2023. Vamwe vari kunzi vari kushungurudzwa vanosanganisira nhengo dzebato reCCC nedzesangano revadzidzisi reAtuzi nevamwe. Hurumende iri kupomerwawo mhosva yekuvandudza mitemo yakaita semashandiro emasangano akazvimirira kana kuti wePrivate Voluntary Organization Act. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumuhanzu pamwe navatendai Ruben Mbofana vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Tatanga nekubvunza vachirumuhanzu kuti vanoti kudii nezvipomerwa izvi.
Vanokomplena ivavo vanenge varipo asi maZimbabwe vanoziva kwatakabva ndekwati kuda kuenda vanonja kukudza kuti zvese izvi pachinguma acrobatics okuda kushora hurumende asi maZimbabwe vaya vagara vari vatengesi vana Judas Iscariot will be there. Iye zvino matora vese vanozviti vakasungirwa matongero enyika mukavabvunza kuti iwewe unomunda here wamahara hana une claim here yegoridhe yeko hana asi hurumende ichiti zvinhu izvi ngazvipwe kuvanhu vatema ndopanobva waona kuti havanhu vatengesi saka zvimwe tiri kutambisa miseve pamakunguwo tsuro dzichiuya vanhu vanongochema chema vanhu vanoda kufadza varungu asi ruzhinji kuchiziva kuti isusu tiri maZimbabwe rekaisi vati nyika yedu sezvinotaura purezidendi kuti nyika inovakwanire nevayo
vambofana munoti nenyaya yatiri kukurukura pamwe chete nemashoko ataurwa navachirumanzi
naateerera mashoko ataurwa navachirumanzi asi sekuona kwatiri kuita nyika iri kutoputswa vene vayo nekuti kana tichiti tiri vene veZimbabwe tese takarwirwa chii takarwirwa utongi hwejekerere yatingatiyo dhemokrasi ehe pane upfumi hwataurwa navachirumanzi kuti vamwe vakuwana minda vamwe vari kuwana maclaims egold nezvimwe zvakadaro asi takazviongorora zvese izvozvo hausiri hutongi hwejekerere hwekuti ndekuti ndapiwa gold claim kana kuti ndapiwa munda tinoda one man one vote ndo yakanyanya kutonga panguva yehondo iyi ndo dhemokrasi yatinenge tichida kuona kuti ehe takasawirirana mbamedu munova munyika medu munomu tinofanirwa tichive tichiremekedzana kuti uyu apikisa ngaaremekedzwe ndo zvatakarwira saka kana takuti uyu mutengesi ngaatikorerwa kodzero dzake handioni zvirizvo zvinenge zvakarwirwa nevanhu zvakapirwa nevakomana nevasikana musango hatisi kuti munhu asara mhosva ngaarege kusungwa asi kana taakushandisa izwi rekuti kumbunyikidza kodzero dzemunhu zvinotoreva kuti nyika inoyi yedu iyo yakarwirwa ine bumbiro remutemo
ndinotenda vambofana rakai tinzwi kuna vachirumanzi vachirumanzi pindurai tinzwi
zvataura vambofana ndizvo asi inhema here kuti maloyers magweta vachinyatsokuziva kuti iwe wakauraya munhu asanomira mukoti kumira kubudisa tsinga achidhifenda nhema hapana chivanhu chirimo mukoti inhema dhoga dhoga dzezichitaugwa asi mamajistrate namajudges vanenge vachiona kuti mhosva dziripo chakapirwa Zimbabwe masanctions through MDC imhaka yei takatadzira ani hapana munhu weopposition anokwanisa kutaura izvozvo nhasi uno the biggest embassy iri muZimbabwe ndeyamaamericans asi maamericans ivavo havadyidzani negovernment yeZimbabwe vanodyidzana nemaopposition parties kumhomho yeZimbabwe zvinorevei izvozvo ndo zvatinoti ndo chiri kuseri chisingazikamwi navanhu vasingazivi politics zvimwe zvese tingataura tikakwenenzvera handizvo ndosaka ndati maZimbabwens vakatera iye zvino ngavaite pinpoint leadership weopposition in a farm nokuti vakabudzwa kuti mukangoparticipata muland revolution hatikubatsirei nemari ichi ndicho chokwadi chizere
vambofana pindai tinzwe hanzi vemapato anopikisa havana kuda kutora minda nenyaya yekuti vairambidzwa nevarungu munoti
aiwa idzo hadzisi chokwadi imo muzanup f macho tinotove nevari kutogunun'una kana vakarwira nyika inoyi vari kutochema kuti havana kupuhwa minda nekuti dzaipiwa mashefu saka kutozosvika kuopozitioni kutinenge tatoenda kurepesa nekuti hakuna tinotoziva isusu kuti kana kumamisha kwedu chaiko kana kutopiwa chibage chaicho uchiziya nenzara zvine mapolitics mukati unototariswa kuti wabva mumba mani saka kana uchigona kunyimwa chibage kana fetiraiza zvaro bhegi 1 kwekuzoti minda
tinotenda varuben mbofana pamwe navagadzira chirumanzu anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiya mina ntungamiri nkomo
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 7 kuNtulikazi 2022 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulisizi ngenxa yokubana ke ama members of parliament etancitshwe ibheli High Court okuyinto esingayikhangelela ngenxa yokuthi laba ngabantu abamsulwa abangelacala.
Umthethwandaba we-High Court wale ukukhulula amalunga edale lephalamende awebandla le-Triple C, umnumzana Job Sikhala lo mnumzana Godfrey Sithole. Umongameli Mnangagwa uphehla inkulumo ngemva kokufungisa indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati ukuba lilunga lekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission.
Into enziwe nguBoris Becker into enhle etshengisa ukuthi idemokhrasi kwamanye amazwe iyasebenza. Lapha eZimbabwe ngenxa ukuthi abantu esikhuluma ngabo ngamahaga, abantu abanomoya omubi, abantu abayezihwaba. Angiboni bekwenza lokho.
Inhloko kahulumende weleBhilithane umnumzana Boris Johnson usechiya umsebenzi ngemva kokuphoqwa ngamalunga ebandla lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ufungise osikomishi beZimbabwe Electoral Commission abantu abayisithupha abagoqela indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati. Lokhu kusolwe kakhulu ngabebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change. Besithi ukungena kuka Abigail Millicent Mohati Ambrose kule commissioni kuveza sobala ukuthi iZEC ayizimelanga yodwa, ngakho bathi ngeke yafa yaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Isikhulumeli seTriple C uNkosazana Fadzai Mahere uthi kulamanyathelo abazawathatha phezu kwalolu daba. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akula lutho olubi ngokuthi abantwana bamalunga eZANU-PF baphiwe imisebenzi kuhulumende. Abanye osikomishi abafungiswe ndawonye lendodakazi kaMohati nguCatherine Mpofu, uJane Bethu Nzwenga, uKudzaishava, Roswit Murutare, loShepherd Manivi. IZEC ihlezi isetheswa umlando wokuncedisa iZANU-PF ukuqilibezela kukhetho, kodwa likhomishini iyakulandula lokhu. Umahluli we-High Court uJustice Lucy Mangwari namuhla ulahle isicelo samalunga ePhalamende awebandla le-Triple C abalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole esokuthi ababili laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Ababili laba babotshwe besetheswa icala lokuphehla uDlakela eChitungwisa. UMangwari uthe bangakhululwa balakho ukudala amacala afanayo ikakhulu uSikhala. Kubika uMavis Gama.
Lokhu sekusitsho ukuba uSikhala loSithole bazoqhubeka bevalelwe eChikurubhi Maximum Security Prison. Ababili laba babotshwe mhla ka-16 Nhlangula besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Bamelwa ngamagqwetha awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights Zethelechara, umnumzana Jeremiah Bhamu kanye lomnumzana Alec Mchadehama. Omunye wabasekeli besikhulumeli seCitizens Coalition for Change, Triple C, umnumzana Ostalos Gift Siziba, obesemthethwandaba we-High Court laye, ulandisele intatheli zindaba ngokwenzakeleyo.
kulisizi ngenxa yokubana ke ama members of parliament etancitshwe ibheli High Court okuyinto esingayikhangelela ngenxa yokuthi laba ngabantu abamsulwa abangelacala ungakhangela kathi esenyatsime ukansila wezanupf onguye uperpetrator isigilamkhuba uhamba scot free engela icharge kodwa abantu bethu ke abayiba ama-victim yaba bahlukunyezwayo akulanto ezasibisele emuva njalo akusozidimotivete ama-supporters ethu lama-leaders ethu ngoba siyaqhubekela phambili siyazi ukubana ekugcineni kwakho konke i-victory ye-citizens coalition for change izamisa konke lokhu ukuhlukunyezwa kwethu lokuhlukunyezwa kwama-supporters. Ngiyabonga.
Ulandisa njalo ngokuzokwenziwa kusiya phambili usiziba.
Sikhangelela ukubana kusasa siyaphenduka ke e-High Court ukubana sicubungule indaba le lokubana silungise ukubana ama-judges azwisise ukubana abantu bethu abalacala njalo ngabantu akufanele ukuthi bebe beprotekthwa ngumthetho. Kuyinto ehluphayo kakhulu kakhulu nxa sikhangelele ekhethweni luka-2023 ukubana sokulokuhlukunyezwa kwama-activists lama-members of parliament kusetshenziswa umthetho kodwa lokho akusibisele emuva ngoba sesizwisisa ukubana ke kuzabe kunjalo siyafika kukhetho.
Ngakolunye udaba njalo obelusemthethwandaba, unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi abafundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, umnumzana Robson Chere, laye uzoqhubeka evalelwe njalo ezobuyela emthethwandaba mhlaka-28 Ntulikazi. Ukhangelelwe ukuphanyeka isicelo sakhe sokuthi avunyelwe ukuhlawulela imali yesibambiso ibheli emthethwandaba we-High Court emelwa ngamagqwetha akhe agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa lo mnumzana Doug Coulthard. UChere wetheswa icala lokubulala uRoy Isa ngomnyaka ka-2016 okulicala alilandulayo. Leli cala libikwa laphenywa laphela ngomnyaka ka-2016 ngabohlangothi lwamapholisa olwe-homicide kuZimbabwe Republic Police, abohlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula olwe-law and order section. Yibo ababikwa sebeluphenya kakutsha lolu daba balahlela khatshana ubufakazi bonke obatholakala ngomnyaka ka-2016. Kusenjalo inhlanganiso ezilwela ilungelo lentathela izindaba zisola ukutshaywa lokubotshwa kwenye yazo u-Anyway Yotam ngamapholisa ohlangothi lwe-Riot Police. UYotam ubikwa etshaywe phandle kwesigodlo semahofisini awo MDCT eseMorgan Tsvangirai House aseHarare. Amapholisa la abikwa evimbe umuntu wonke ukuthi angaze afinyelela uYotam lanxa betsheliwe ukuba yintathela izindaba njalo wabatshengisa ikhadi lakhe eleZimbabwe Media Commission ZMC elimvumela ukuthi aqhube umsebenzi wokuthapha izindaba. Isikhulumeli enhlanganisweni yentathela izindaba eye Young Journalists Association Zimbabwe YOJA umnumzana Leopold Munende ulandisa phezu kwalesi sehlakalo.
Sesile sikhathi sikhuluma lamapholisa ngendaba le yokuhlukunyezwa kwentathela izindaba. Namhla sibone u-Anyway Yotam ebotshwa ngemva kokutshaywa kakhulu ngamapholisa la aphinde ambopha ngezankosi kakhulu okugcine kumkhalisa sibili. Sibone ingane ingxoxo zethu labakhokheli bamapholisa, isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyat azincedi ngalutho ngoba abantu abalokhe bephinda lokhu abahloniphi amalungelo ethu njengentathela izindaba okusebenza eZimbabwe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubesekhululiwe uYotam ngemva kokubhaliswa i-statement phambi kwegqwetha lakhe unkosikazi Shamiso Dlakama elize limela inhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba yeMisa Zimbabwe. Amapholisa ethesa uYotam icala lokungaziphathi kuhle kanye lokweyisa amapholisa ababone uYotam ngesikhathi ekhululwa enkambeni yeHarare Central Police Station bathi ubeqhula ekhala ngedolo lakhe esithi libuhlungu njengoba kuyikhona lapho achaywe walinyazwa khona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhloko kahulumende wakwele Bhilithane umnumzana Boris Johnson uthi uza kwehla esikhundleni kungatholakala omunye ozakhethwa libandla lakhe. UJohnson wethule lokhu namuhla kulandela ukuchothozwa kwakhe ngamalunga ebandla lakhe le-Conservative Party kanye la webandla eliphikisayo elelepa abathi ubethanda ukuqamba amanga kanti njalo bathi wenza idili elikhulu labanye bakhe ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini ngesikhathi se-COVID-19. Usolwe njalo ngokufihlela ilizwe ngokwenziwa ngumngane wakhe uChris Pinsha, yena obikwa wabamba-bamba abesilisa ngendlela engaqondanga ngesikhathi benatha utshwala. Lokhu kwenze ukuba uBoris ahlamukelwe ngomgcinisihlalo kahulumende umnumzana Rishi Sunak kanye lobephethe uhlangothi lwezempilakahle umnumzana Sajid Javid. UJohnson uthi ngemva kwalezi zehlakalo kube sobala kuye ukuthi sokumele asuke embusweni.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place.
Kusobala ukuba ibandla le-Conservative Party selifuna kube lomkhokheli omutsha. Sengikhethe abazangena kudala le-cabinet abatsha engizasebenza labo kuze kukhethwe omunye umkhokheli.
And in the last few days I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term after quite a few months of pretty relentless sledging. And when
ngizamile ukukhuluma labanye bami ngibabonisa ukuba awuqondanga ukuthi ngisuke esikhundleni okwamanje, thina silomsebenzi omkhulu kangaka okumele siwenze, wehlule konke lokhu.
I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable.
Lo ngumnumzana Boris Johnson, inhloko kahulumende weleBhilithane obekhuluma lamuhla lentathelizindaba eseLondon. Odabuka eZimbabwe ohlala kweleBhilithane umnumzana Panyika Karimanzira uthi uJohnson ubesethwele amagabha avuzayo.
Asechiya isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla elibusayo elama-conservatives lokuchiya njalo isikhundla sokuba ngumkhokheli kahulumende uPrime Minister weBhilithane. Lokhu kungamuva kokuchiya isikhundla kwamalunga awekhabhinethi yakhe adlula amachumi amahlanu ngobuningi babo belandelana kwamalanga amabili adlulileyo bekhonona ngobukhokheli bakhe, ikakhulu ukuyekela amanye amalunga aweConservative Party kuPhalamende besenza izinto ezisolisayo yena angabaxotshi kumbe ukubajezisa. Basola njalo ukuthi yena seqambe amanga amaningi kwesikhathi eside endabeni eziningi ezibalisela ukulandula ukuthi wayenza amaphathi abalwayo e-10 Downing Street, i-Prime Minister's Office, ngesikhathi se-COVID, wona umthetho wawungavumeli ukubuthana kwabantu. Ngomthetho okuzayenzakala yikuthi ibandla elibusayo ele-Conservatives selizakhetha umkhokheli omutsha onguye njalo ozakuba umkhokheli welizwe uPrime Minister kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukukhetha umkhokheli omutsha lokhu kuzathatha isikhathi esingadlula inyanga ezimbalwa, kodwa kukhangelelwa ukuthi kube sokuphelile inyanga eka umfufu ingakadluli.
Mnumzana Karimanzira, kukhona na abantu beZimbabwe abangakufunda ngokwenziwe ngumnumzana Boris Johnson?
Siyafisa ukuthi kungaba yisifundo kwamanye amazwe anjengeZimbabwe ukuthi khona umuntu akumelanga ayalele esikhundleni nxa kusobala ukuthi umbuso wakhe awulunganga. Yisifundo njalo kumalunga kahulumende weZimbabwe ukuthi inkokheli iyaxothozwa nxa isehluleka.
Umnumzana Panyika Karimanzira utabuka eZimbabwe njalo uhlala kweleBhilithane. Kunjalo nje ukuthiya umsebenzi kukaMnumzana Boris Johnson kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ukubanjwa ngamandla kaJohnson ukwehla esikhundleni ukukhombisa umbuso okhululekileyo wentando kaZulu kutsho abalwela amalungelo oluntu labezombusazwe eZimbabwe. Umnumzana Felix Mafa ilunga le-CCC uthi njengesizwe iZimbabwe ifunde okunenyi ngokwenzakala kweleBhilithani.
Sifunda ukuthi abantu bangakusola ungumthungameli. Ubezwe ulalele uchiye ngoba ipolitics yamazwe aphuculileyo is not a career lifetime. Usebenzele abantu besakuthanda.
Umnumzana Abednego Bebe isakhamuzi sakobulawayo uvumelane lomnumzana Mafa.
Into enziwe nguBoris Becker into enhle etshengisa ukuthi idemokrasi kwamanye amazwe iyasebenza. Lapha eZimbabwe ngenxa ukuthi abantu esikhuluma ngabo ngamahaga, abantu abalomoya omubi, abantu abayizihwaba, angiboni bekwenza lokho.
Ukhansila kaWard 8 kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi uBoris uthethe inyathela elihle ngesikhathi inengi lingalindele.
England itshengisa ukuthi ilizwe ledemokhrasi ngoba umongameli wakhona angasolwa ngabantu uyatshiya umsebenzi kungene omunye. Hatshe sikubone eAfrika okwenzakalayo kumbe elizweni leZimbabwe.
Ilunga lebandla lezaphu uDokotela Mildred Mkandla uthi uBoris uphe isifundo esihle eZimbabwe lemhlabeni jikelele ngokwehla esikhundleni.
Mina ngitshaya izandla kakhulu ukuthi wenze kuhle. UBoris Johnson hamba kuhle, Boris Johnson uyephumula. Lokhu kuyisifundiso esiningi.
Umnumzana Believe Gawule ilunga leZanu PF uthi okwenzakale eBhilithani ngeke kwaqathaniswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Hhatshi lapha amboni ukuthi singatshona siqathanisa eZimbabwe le United Kingdom le Zimbabwe yamazwe amabili achiyeneyo. Njalo alama situations achiyeneyo.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uncoma inyathela likaJohnson ethi kuyisifundo esihle eZimbabwe.
Kuningi abase-Afrika ikakhulu abeseZimbabwe kumele bakufunde ekuchiyeni intambo kukaBoris Johnson. Okokuqala nje ngokuthi kumele kube lalokho esithi ngama-strong institutions.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngenkinga ababhekane lazo empilweni. Soluphehle inkulumo udaba lokuthi uhulumende usezaholisa osobhuku imali yama-allowances ngedola leMelika njalo aphinde abakhwezele imali abavele beyihola ngemali yeZimbabwe ngokuphindwe kabili. Lokhu kwaziswe isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati emhlanganweni awenze lenkokheli zomdabu eTsholotsho izolo. Ngokubika kwephephandaba leThe Chronicle, uMohati uthe uhulumende usesungule ama-allowances aza wabhadala osobhuku. Wona athi baza bhadalwa amachumi amahlanu amadola eMelika, i-$50 ngamunye phezu kweholo labo abavele belalo. UMohati uthe labo ekade bevele bengayiholi limali labo sebezaholiswa. Abamabandla aphikisayo bathi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF selizama ukuthenga osobhuku laba ukuthi balivotele ndawonye labantu abaphansi kwabo kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Abantu bonabo bazizwa bebizwa ngumuntu ongaso vice president welizwe, ongu vice president we party. kuthi ukuthi ngezindlela abantu laba sebesenza ama villages ama structures awe ZANU-PF kuyayangisa lokho kuyinto embi kuyinto elihlazo kuyinto engavunyelwa emthethweni ngokuqala lokho okwesibili kuyayangisa ngoba into leyi ibuya muva ngoba silama elections next year bafuna ukuthi benze abantu abadala amazombi izilima zabo ababatshela okokwenza ngoba bafuna amavoti ngo-2023 okwesithathu intungamile kuyayangisa ngoba abantu laba sebebulele ilizwe baliqeda balijidu kodwa lokho befuna ukuthi basebenzise ama-tactic akudala ayehlula uSmith ukuthi athe remain in power ngokwesifour intungamile kuyayangisa ngoba amadoda amadala uzawezwa esukuma ulimlomo edefenda ihlazo elingabo. Ihlazo elinjengaleli kalidefendwa. Ngoba bebevele nxakade besithi ukuthi kuyaholiswa amasobhuti. Bebekelelani ukubaholisa iminyaka yonke leyedlulileyo. Khathesi ilizwe liguqwe ngamadolo. Lina khona likhuluma ukuthi kune-US dollar ezanikwa amasobhuti. Sikhuluma kunjenje umgwaqo wenkaya bayehlule ukuwuqeda. Kodwa bathi banemali abafuna ukuyiholisa amasobhuti. Ngoba sokusuka kuma-election abasisukele.
Nanso baba Gawule kuthiwa selithe ngamavoti lapha yikho selisithi osobhuku lizabaholisa ngedola leMelika elehluleka ukuliholisa ezinye izisebenzi ezifana lababalisi labodokotela labongi
okukhona yikuthi ngithanda ukuthi ngikuqhubeke kucaca ukuthi usobhuku useva uhulumende okhona ngaleso sikhathi ngakwazise uhulumende okhona ngoweZANU-PF ngakobe iZANU-PF uhulumende ekhona umntwana weZANU-PF kuqakathekile ukuthi kwesinye isikhathi iphathi uvice president njenge futhi uvice president yephathi ayehle ayefika ayekhulumisana nobukhokeli phansi umtshele-ke ukuthi izinto ziyahamba lokhu angahambiyo ukuthi iphathi ithole kungabi lo mgoqo konaphana ukuthi iphathi ingakhulumisani la lenkokheli zomdabu akumelanga kube lo mgoqo onjalo kuyemele kungabi lo mgoqo ukuthi iphathi ihambe iyesiya kwalo upresident wephathi uvice president wephathi uba umuhadi ayekhulumisana nabosobhuku bamtshele la inhlupho zawo wahlangana lazo lani ayekufikisa iparty level bese kuyenzwa kuma-policies bese kuphuma iy'nhlelo ezinjengazelezo ezinganceda abantu laba bakhokhelwa abantu laba ezidabeni ngoba umazobhuku iyaphethe abantu abantu ngabala mazobhuku ngophi umuntu ongalaosobhuku umuntu wonke ongaphansi kosobhuku wonke upresident layo ongaphansi kasobhukuprezidentwelizweleungaphansi nalapha akuhamba khona efika phansi esikubiza sithi thina kwisitrakta somhlangano yisele siyahamba kuma-village ethu siye ngaphansi kona ngale lapho kulabantu futhi ngokunjalo ngithanda ukuthi ngithi mina akungabi khona ukuthi u-vice president kamelanga ayekhulumisana nenkokheli bomdabu ngaphansi
Baba Bebe kuthiwa kula sici esenziwe ngumohadi lapha ngubaba Gawule
asazi bakithi ngike ngatsho ngikhuluma ukuthi kulamadoda amadala angalanhloni amadoda amadala akalanhloni ngoba sikhuluma osobhuku kusukisela ngesikhathi khonapha kwathiwa bazaholiswa khona imali kwakukhethwa abanye beholiswa bona baba bekhethwa nakathe sabaholayo osobhuku uzafica ukuthi iningi langikhona yilabo asebatshengisa imithiya ngokuZANU-PF abaningi vele kabahole osobhuku abosobhuku baningi kakhulu elizweni lokuthi uhulumende ubevele sehlule kubaholisa pho nxa kade sehlule kubaholisa bona babalitshwane akade vele baholisa sesisithi bonke osobhuku uzakwanisa imali yangikhona eyithatha ngaphi ngoba ubevele sehlule kamuva leyo seyithatha ngaphi anto abona ukuthi yi-statement one yikho kubuya umuhadi kungabuyi uchiwengwa okuhulumende ngoba imali mpela eholisa usobhuku ivela kuhulumende imali yokahulumende isho ukuthi khona akufanelanga uhulumende abe partisan ungabona sokubuka umuntu ovela kuZANU-PF esiyakhulumela uhulumende yikwehluleka yikhampeni esegcekeni ukuthi bakhampenele u-2023 siqeda ukuvota kunobosobhuku abayengiweyo phinde bayibonana le imali phinde bambona futhi umuhadi
Inkokheli yosiko baba Gawule isisekelo sombuso sithi kayimelanga ingenele kundaba zombusazwe ilokhu ukuhlangana lobaba uMohati bethenjiswa izimali lokunye siyake sibone kusenzakala inkokheli yosiko itshela abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF ayisiko ukuphambana lomthetho yini lokho
ingakaze ngiphendule leyo mbuzo babankomo ngicande ukuthi ngitho ngigcizele ukuthi i-MDCC i-MDC iseseyi-MDC le-CCCE ithi yona yayiqibile ehlala ikhuluma ngokuthi yona izanakekela bazanika ama-traditional leaders imizuzu engcono kulalokho
ngikuthola ukukhulumende bahlala bekhuluma ngabo bono kodwa ngaso kusenzakala ngakho kanti bayakale vele khona abo bekhuluma ngani ngakho ke sokusenzakala bebabuthakazelele khona ukuthi amasobhulani kwe inzuzo engconywana baphile labo lezimuli zabo ye mana ngiphendula umbuzo wakho ukuthi lokho isisekelo sombuso sithi ukuthi abama-presidential ngendlela ekukhuluma ngayo ukuthi bangabi ngabantu abaphatheka entweni zomba ngazo ye ngiyakuzwisisa khona kodwa ngithe mina uhulumende bona baseva uhulumende okhona ngaleso sikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF ubexoxa endawonye lelunga le-TRIPC umnumzana Bednico Bebe. Uzulu wele South Africa ube lombuthano womthandazo wokuvalelisa abasakhulayo, iningi labo kungabantwana besikolo abangamashumi amabili lanye abafele endaweni yokunathela kumaviki amabili edluleyo. Kubika uThuso Khumalo.
Bekuyisikhathi sosizi olukhulu kakhulu embalini yeSouth Africa ngesikhathi imota zezidumbu ezilithumi lasitshiyagalolunye 19 zingena zilandelana enkundleni yeScenery Park e-East London esabelweni se-Eastern Cape. Lezi imota bezithwele amabhokisi angelalutho phakathi njengoba bekungumfuziselo womngcwabo obusipha ithuba imuli zonke ezilahlekelweyo ukuyavalelisa abantwababo bendawonye. Izingane zesikolo lazo ebezovalelisa osowabo ndawonye labazali bawuhlabe bawulawula ngesikhathi amabhokisi la engeniswa etendeni elikhulu ebehleli amakhulu abantu. Omunye wemulilezi kudingeke ukuthi athwalelwe kwabezempila kahle ngemva kokukhulelwa losizi. Umongameli Cyril Ramaphosa ududuze imuli ebezibuthenelezi ngamazwi eBhayibheli.
Inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu. Bonke abantu balapha eMzantsi Afrika balila nani about this shocking incident.
Imuli eziningi zithe zikhathazwa ukuthi azikayitholi incazelo yokuthi kambe abantu ababo babulawa yini kule ishabhini. Kodwa kudokotela Mathiwane obizwe ukuzochazela amalunga emuli laye ubengalayo impendulo wathi basaphakade kokuhlolisisa emithineni yesibhedlela.
Apha njengoba kusenziwa ezi postmortems iteam le iye yabona into oba le nto kuthiwa abantwana bebekhwelene phezu komnye ukuze basweleke ayisiyonyani.
Abanye ngabe besola uhulumende lamapholisa ngokwehluleka kwenqabela ingane ezincane ukuthi zingene emashabhini. Kodwa kumphathi intambo okatya lwezo amapholisa umnumzana Bhekicele uphi isixwayiso sokuthi ngemva komngcwabo bonke abathintekayo kule imva bazawukhomba olotywala.
Le investigation is prosecution driven because mase sifika kulowo muntu sifika sibambe kungaphunyuki.
Imngcwabo yalaba bantwana iqale izolo ukhangelela ukuthi izaqhubeka endaweni esijeneze lizwe kuze kube impela sonto. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngothuso Khumalo.
Kwanele, siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court wale ukukhulula amalunga edale lePhalamende awebandla le-TRIPC, umnumzana Job Sikala lo mnumzana Godfrey Sithole. Umongameli Mnangagwa uphehla inkulumo ngemva kokufungisa indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati ukuba lilunga lekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson usetshiya umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Imi untungami linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.